Izvi zvabuda pamusangano wekuvandudza mitemo yezvedzidzo kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika rakaitwa muna 2013 uyo waitirwa pachikoro chechinoi hai nhasi muchinoi. Mumwe wevana vapinda mumusangano uyu nhasi Chino Mutsvangwa wepanyamhunga Primary kukariba anoti hurumende inofanirwa kuvaka zvikoro zvakawanda kuti pashaye mwana anoenda kuchikoro masikati vamwe vachienda mangwanani kana kuti hot sitting.
Like tiwondo fungira kuti tofara kuprovide on ma kana many schools or enough classes at a school because it's like kuchikoro kwedu totanga na 11 vamwe vanodzidzira panze kwauya mhepo kunovauya mhepo kwauya mhepo vanhu vanokachidzawo pesa varwara vanhu vasauyawo chikoro so there should be enough classes.
Chino anoti hurumende inofanirwawo kutenga midziyo yekushandisa muzvikoro yakaita semakombiyuta kuti kudzidza kwavo kuve nyore.
Tsvaga kusupplywa nemacomputers kuti kudzidza kuve easy because munogona kupedza nguva muchingotsvaga word in the dictionary so kungotsvaga word paintaneti kuri nani.
Mumwe mwana ari kuita rugwaro rwechina paJameson Secondary kukadoma Moses Ngozo anoti vana vanofanirwa kudzidza pachena kusvikira murugwaro rweform 6 sezvo iri kodzero yemwana. Ngozo anoti basa rehurumende kudzidzisa vana vose munyika kwete kuchema chema ichiti haina mari.
The government should provide free basic education sezvo iri mandate yayo yainofanira kuita kuti vabhadharire vana chi iyo school fees. We are saying kuti atingava protected tichiti havana mafunds. They should at least do something to get those funds kuti vana vaite se vawanikwa vachaenda kuchikoro mahara because vana vakazoenda kuchikoro mahara they can obviously contribute to the GDP what of the economy. Iyi basic fund education atitati kuti ikufanira kutangira pa grade 1 up to form 6 but enchitika at least munhu akaita from grade 1 to form 6 he or she anokwanisa kuva achiisa chimwe chinhu paekonomi yenyika zvinoita kuti nyika ibudirire.
Vana ava vashoropodza danho rakatorwa nebazi rezvedzidzo rekuti vatevedzere madzidziro matsva avasina kupa pfungwa dzavo pazviri. Mumwe wevana ava Cornelius Nzvengwe anoti vana vemuzvikoro vangadai vakabvumirwa kupa pfungwa dzavo. Dzvengwe anoti danho rekumanikidza vana kuti vaite zvidzidzo kana kuti masubject zvinomwe hazvina kunaka sezvo zvimwe zvacho vari kumanikidzwa.
People are different and we're saying this person with a disability and ngapiwe a room to or an assessment yekuti zvoni ngahanzi zvoni how many subjects are you able to do, what do you really feel like doing.
Kuchema chema kwevana kwatsigirwa nevabereki vapinda mumusangano uyu vanoti zvikoro zvishoma izvo zvinomanikidza vana kufamba mitunhu yakareba kuenda kuchikoro. Vaimbove nhengo yeparamende yeHurungwe West vaSeverino Chambati vanoti zvikoro zvepakati zvishoma zvichienzaniswa nezvikoro zvepasi.
Constitution yakaitwa aligned nekuti paevery 5 kilometers pave nesecondary ne primary school. Kudaro nokuti we are having a challenge yokuti we can have 5 primary schools and 1 secondary school. Now 5 primary schools cannot feed 1 secondary school.
Vachitaura pamusangano wanhasi mukuru wesangano reCenter for Applied Legal Research kana kuti CALR Amai Aminata Chatira Rodo vanoti vari kuita misangano yakadai nyika yose nekuda kwekuti hurumende itevedzere mitemo yavanobvumirana nekunyorerana nedzimwe nyika mumisangano yepasi rose.
Chikonzero chekutanga ndechekuti Zimbabwe tiri nhengo yebatanidzwa yenyika dzese dzepasi rose yeUnited Nations uyezve tiri nhengo yeAfrican Union and tine mitemo yatakasaina at that international level yatinofanira kunga tichiita adhere to and mitemo iyi inotaura nezvenyaya yekodzero yedzidzo saka ndo chikonzero chekutanga. Then chikonzero chechipiri ndechekuti taane bumbiro remutemo rinyowani rakasainwa muna mugore ra2013 saka nekuti taane mutemo munyowani wakatipa futi nyaya yekodzero yedzidzo for the first time. Kodzero yedzidzo yanga isirimo mubumbiro remutemo ranga riripo kare saka zvavatipa kodzero yedzidzo taakufanira kunga tichiongorora mutemo watinawo pari zvino Education Act tione kuti uri kuenderana here nezviri kutaurwa nebumbiro remutemo.
Vakafano bata chigaro chachipanga mazano wehurumende munyaya dzezvemitemo vaKingston Magaya vati basa rekuvandudza mitemo kuti ienderane nemitemo yenyika riri kufamba zvakanaka. VaMagaya vanoti vane tariro yekuti vachapedza kuvandudza mitemo iyi sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa.
Peta gore rapfuura here? I think first president wanti kusobuda vachitotaura vachitipa statistics dzacho. About 3/4 of alignment taita nokuti vamwe vano measure progress alignment nokuti tatowana act, but because it's not just nyayangoti unotomuka wane act anditika unofanga kukonzavata vanhu at the preview stage.
Nyaya yechiriridzwa pamusangano wanhasi ndeyekuti vana vorohwa here kana kuti kwete kana vakanganisa kuchikoro. Kunyange vadzidzisi pamwe neboka remapurisa vati vana vanofanirwa kurangwa neshamhu, vana vechikoro vatsika madziro vachiti kumwe kuranga kunopfuurira mwero. Zvimwe zvabvumiranwa pamusangano uyu wapindwa nevanhu vanodarika 150 zvinosanganisira kupiwa mvumo yekuratidzira kwevadzidzisi, kuvakwa kwezvivakwa zvekudzidzira zvinokwanisa kushandiswa nevana vakaremara, kushandiswa kwemitauro yose yemunyika pamwe nekuwaniswa vadzidzi dzimba pazvikoro zvekumamisha. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Ata Chigoriwa.